Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kuno garo miti nekuklinawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppwood sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kudzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta reMutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppwood sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAppwood makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira Zimbabwe.
Vachamisa avanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAppwood vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC Vachauton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAppwood ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kuno dyarawo miti nekuklinawo kune kumwe dzidzo. Saka tiri kukurudzira mamembers edMDC kwese kwese kwari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAppwood Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navahwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAppwood, uye mapurisa epaAppwood Police Station atichitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisatakwanisa kutaura navo. Vahwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAppwood ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo, sezvo makanzuro ebato ravo ariwo akasarudzwa neveruzhinji.
Bato ravo kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura.
Amen.
Hatigone kuti vanhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC, torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana. Saka inofanira kukaunta makansels medu muchiitwa service deliver. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba. Because atidi kuti makansels aiuze excuse yana munanga handitika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba. Ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achikiretwa aite council level handitika mayouth edu achipinda achipinda mabasa. Isu kumusoro tichigadzirisa kuti voti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumakansels kuti service delivery kuma councils atidi excuse anika ika yakashata but kana wapinda mu office uchiziva kuti ndo zviripo shanda.
Asi vamasunda vati kanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuAppworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuAppworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plaza vashandisa vana vatozonwa chinhonga vachitambisa. Saka isusu tiri kuti tikabvisa marara zvinotibatsira kune vana vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzikanaya tora dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora marara aya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzidzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zviri kukonzera urwere. Saka kune marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seAppworth.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzeMDC dzisi dzanga dziri muAppworth dzichitsvaira vaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. VaMnangagwa vane urongwa hwekuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekuta anga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzi rakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuAppworth, ndini Thomas chiri pasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro rine mazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Lloyd Moyo anotipanya iyi.
Kanzuru yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwaro rayakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpring Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuru yemutare iri parumhanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Iko remafuta riri rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matanho ekutakura marara pamwe chete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwe chete nepombi dzinenge dzabvajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motikari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
VaMutuyi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina anouya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero. ndingati ndoda mbudziko rawira kanzu reguta remutare.
Asi vagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuru yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro. Mumwe mugari wemumusha wehobhouse vaAndrew Gatawa vanoti kanzuru yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma.
Zvinhu zvatingasa zvatakatodiomerawo pasituation yarikatakuzanzwanazvo vakabudisa mukanzuro. Asi ayo mabhino atisapozvo ngachiti kutakurwa nguva nenguva kutirira hutano hwevanhu. Vana muudze watsvina ukatanguva chengeti tsvina pamba. Zvinhu zvinofanira kunge zvichitakurwa regularly on daily basis kana zvinzi Friday Friday. Handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka hei. Pane vanotiomesera.
Mumwe mugari wemuguta remutare vaAndrew Kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuru yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa.
Kuti mabhini kana asikakwanisi kutakura mabhini ngavatore ngirini iyo vachiti hawana fiyo. Sazvo vati ngwangudzure USA yacho yese ingoshande bhoza hapana kwatinokwanisa kuisa chii. Mabhini achisini chimarasirepi ndozvinokonzera zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvakaitongana corona virus izvi. Saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi ngavangobvumire maus achiata se ashande zvirizvo kana kuti government ngaiprovideni ngirini fiwo yacho kune vekanzuro sezvavangoita kumazumbwe iwowo. I think ndopfungwa ingati ingashandiwe.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji. Mamwe maguta akaita seGweru neBulawayo anonzi akatarisa nawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varairidzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varairidzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZDS Chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varairidzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi vendor number mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa nemamwe departments emugovernment asina kuwanikwa navarairidzi. Pati chikuru chinotinetsa isusu sangano romirira varairidzi ndeyekuti vakapiwa mavhochas ekuti vanotenga zvinhu hapana vakambobviriswa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varairidzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvekuti tozokupa vendor number zvinhu zvine mandorokwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava ane chekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, maCIO nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary ndozvatiri kuona sokuti vari kunyebera varairidzi kuti anenge asaina mafomu teteya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu arikunziva nyora yava show asikuratidza here kuti izvi zvari kutaura nezvazvo
ana zvano taura kuti ndezvei anoda kuti munhu akomplete zita rake PC number ne ID number asi idzisana ngudzo dzinobva kuma headmaster kana vakutsanangudzira varairidzi kuti sei vachikomplita iwo ndo vari kutaurao zvamavota number
zviri kuitika matunhu api vazhou
takazviona zvakanyanya kumasvingo asi kumashonaland east zvavako futi kumashonaland west zvavako futi uko vari kutaura zvamavenda numbers saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese
saka imi sesangano matanhu apa yamuri kutora
isu takaita zvinhu zviviri chokutanga hurumende yaita 2.5 takanyorera kuhurumende tichiramba vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary takazoenda kuvarayiri tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora tozomirira kuona kuti zvinozoita sei asi ndinofunga kuti sesangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anofunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarrison shop
vanga vari mutungamiri wesangano reptuz dr takawafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america muwashington dc yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekufrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi dunhu remaryland rave rechina muamerica yose kutora matanho echimbi chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavhairas muongororo nhatu paratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri vakuru muhurumende yeafghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa vamwe vangangosvika 56 vakakuwadzwa nhasi apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira futi pane mumwe musangano mukabul vanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa komiti yeparamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika ikasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muharare vanga vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika vasaizi vati sedare reparamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo ine chekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda
saka takaona zvavakodzera kuti tinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa asi taona kuti rakakurisisa takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu nekuti zvese zviri kuitika izvi tine mitemo iripo tine Urban Councils Act tine Water Act tine Environmental Management Act asi tiri kuona kuti zvinhu zviri kungoitika paasi mutemo uripo saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyatsoprotekta kana kuchengetedza mawetlands edu tisaite dambudziko nekuti tikaona takaonawo zvakare zviri kuitika kunana Kenya kuti ana Kenya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatogazetwa kuti haisi kuzomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti itsewetland saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaiya takaisa pasi atakakurudzira minista wedu dei panga pakwanisika kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezveenvironment vanhu ivavo vobva vapihwawo masimba just like zvakangoita vazaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi.
Vasaizi vati mumatoro muri kurimwa, muri kuvakwa dzimba, zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose.
Saka kana tichina kugadzisa nyaya iyoyo, it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu, kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera, nekuti tichapedzisira tisisina even mvura, tisisina even ima wetlands iwaya, nekuti kuona kuti also pese pese pari kungorimwa. And izvozvo zviri kuzoisa kuti also kuti mafertilizers atiri kuisa maminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna Nambuisi, ari kuenda kuna Lake Chiwelo. Izvo zviri kechiwelo sekuziva kwataakuita ya 20% silted. Saka with that it means kuti chakaramba chiine matambudziko especially muno muHarare kuti yakundikana kuwana mvura yekutingawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogaro kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika. Vachari vatiwo vanowirira nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro.
Kuda kuti ministry neEnvironmental Management Agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sema muZimbabwe mese. Akadaro vomagazeta kuda kwatingati kumachengetedza, kuda minista vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa, hadzifani kunge dzichirimwa, hadzifani kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa.
Hatinawo matoro atinawo ese izvezvi hakuna kumira zvakanaka nokuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vanhu zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho. Saka tofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwi mawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana. Kuda ndozvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Taurai tinzwe, muri kuHarare kupi?
Mount Abbey. Tatiti chirongwa chekuchenesa nyika mumaguta izvi hationi chakaipa. Chirongwa chakanaka zvikuru. Tinotarisa kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana.
Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko?
Takambopinda pachiri tiri pa57 apo. Takangoendano neshamwari dzangu dzandainadzo, takangopindawo zvakanaka naka, hatina kumboita any problem.
Saka imi semaonero enyu, zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsiri here? Nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi, izvi zvokutsvaira-tsvaira nezvimwe zvakadaro pari zvina zvina basa, munotii kune vanoda?
Yeah, to some extent vanenge vari right, but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti pave neutsanana, hatingamiswe nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Hongu maproblems aripo hawo, asi zvekuti tive tinogadzisa maguta edu achena hazvingamisi izvozvo. Sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirikana, vachipowo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas.
Uri kutaura naAlbert Barati, ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiri weMDC kukirina hazvive zvakanaka, kozi kureva kuti nyika, kureva kuti ndeye munhu wana, isisiri yevanhu vese. Dai vagona kunge vamupawo pemisheni yakuti aitewo zvaari kuda, because handidiwo vakirina kwa mpanda wana vamchiwa akirina kwepuwezi zake shiri nani sokura zota vasikura kutumbote MDC pinde papa shirongwa shirishu nikande ya urari veka saka
ayo wabacha misa varambizu kwa kujikara miti kuepuwezi
zaka mkufana watidae wangu wasia wajikara mutu wachu na zaka mkufana ananesa haito kuko kwa mpanda wana zaka mkufana ana
kaloko la
makwela
chukuta ura nani chaura iti nzwe
andisini ya kukundu wae mani ndoa
Omuripa hiko kasi muripa matemi nazi
Ona ka andalisa ka mesezi kakusi jio sezi nalisi Kukundisa ure uma onero wangu wani maafu na kate Yes, nondo kwa sezi Kuzo zuka zetenga jio sezi ni mani orisa ndiko
Ini ndini Marvelous Mtlanganya huye ndini mu Washington
Mwana udemitambo Chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e 2020 Africa Nations Championships ayari kuitwa muCameroon kubva musi wa 4 kusvika 25 kubvumbi. Michael Kariati anotipanya iyi.
Vano tungamira nhabvu veZifa kana kuti veZimbabwe Football Association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinola gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maWarriors nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba. Ishanduko huru kubva pane zvanga zvichitika makore mashoma apfuura apo zvikatadze nyika zvanga zviungana mazuva mashoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange. Chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga. Mongororo wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti veZifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare.
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai gara chikomlena ngomlena kuti vakomana vanogona kushewa nguva yekuti vanonge vachiita makombination. They have to have time to gel. Abaziva yarakidzwa professionalism for the time ever. Tinoa aiwa maoko kwavari.
Atichave kudiwa sekutaura kwevaimbove mubati wepembe vaSimu Hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba seZambia neTanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muraridzi weMawarriors Zidraviko Lugo Rosic kana kuti Lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chati chasimuka. Asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita sa Ralph Kaundera na Ronald Tio. Ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano eCastle Soccer Star of the Year hapo pavatambi vakasarudzwa ava. Vamwe vatambi vasarudzwa ndi Phineas Bamusi, Patson Jaure, William Taderera, Ian Nakati, Prince Dube, Devon Chapa, Ishmael Wadi, Valentine Kadonzo, King Nadoro, Juan Mtudza na Kelvin Madzongwe. Zimbabwe inofanira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo Cameroon, Burkina Faso neMali kuti endere mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk naHCM tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neAmerica kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vavo muZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAirport sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. ukuwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 Mbimbitho 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngikhulume nje mhlela kwafaka imessage ukuthi abantu abazakuya bevela kwamanye amazwe kumele bacheke ma-borders lapha kwama-airport, bacheke esalani babone ukuthi abantu abakho yini abalayo yini i-coronavirus leti.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe ukuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela ekhezi kwesigangathi. Sisebela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silothabani moyo ehamba leqembu lakhe letatani valoyi Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe awokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo esithi abazatholakala belamahu bazabotshwa. Umnangagwa wekhuluma esempandawana esigabeni semaphandleni eGudu emcimbini wokuhlanza ilizwe phansi kohlelo olwenziwa ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Abanye bathi amazwi la abe ngokuhaba nje kuphela, kodwa abanye bathi angaba iqinisile ngoba emkhosini ofanayo kunyanga izimbalwa ezisanda kwedlula uMnangagwa watshela uZulu eqinisile esithi nxa engasanelisi ukuthenga inyama ngoba isidula kuzamele azidlele imbhida lamagwili. UMnangagwa ukhuthaze amakhansili ukuthi abe lenhlelo zokuhlanza izigaba. Kolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa wehlulekile kuyafika emzini we-Epworth kuhlelo lokuhlanza ilizwe lokuhlanyela izihlahla olwenziwa yileli bandla ekuqaleni kwenyanga sikhathi sonke. Kuvikwa bekugcwele amapholisa ahlomileyo anqabele uChamisa ukuthi afeze uhlelo lwebandla lakhe. Lanxa uChamisa ehlulekile kuyafinyelela indawo lapho kade kumele kuhlanyelwe izihlahla, kubikwa enye inkokheli yebandla lakhe labasekeli bakhe benelesile ukuyahlanyela izihlahla. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa Mnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wale sebefike endawo lapho sathola ukuthi bezathola amapholisa njenganjalo athi wona afuna ukuthi kwenziwe abakuthandayo, kodwa ngodaba lokuthi bekungalungiselwanga ukuthi sikube nokuphikisana bathi hayi kwanamhlanje ngcono abantu bake abanye bese beyenzisa umseven dawura lowo msebenzi ngabe siwenzile ukuthi wenele sizabuya sithindele futhi njalo siyazi ukuthi awula okwenziwa ngamapholisa okwenza ukuthi sibuyele muva ngezinhlelo zethu.
Kahle kahle bathi sizatho bani ukuthi kungenziwa kade lifuna ukukwenza?
Bathi bona bazama ukuthi njengoba uPresident Chamisa elabathandela abaningi abalandeli bakhe bajoyine uMnangagwa, bazama ukuthi ke uMnangagwa i-support ngokuthi bathi hayi hambani liye sebenza loMnangagwa.
Lona uhlelo lolu kade lusenzakala lamhlanje ologu hlanyela izihlahla lokugezisa indawo luhlelo oluzahlala lusenziwa inyanga zonke na?
Ye, asohlelo olumayo kwaphela. Sikhangele ukuthi udaba lwe-environment ludaba oluqakatheke kakhulu lokuthi silungise umomoyelize njalo ukugezeka kwezindawo. Kuluhlelo oluhle kakhulu oluvele lwasungulwa ngu-President Zamisa.
Ube le njongo na yokubana uzakhuluma ngodaba lwe-coronavirus umongameli?
Umongameli ubengazange alungisele ngalokho ngoba useke wakhuluma ngaphambilini ngodaba lwe-corona, wanika i-statement sikhangelela ukuthi nxa kungalandeliselwa izixwayiso zakhe kungaba nempumela enhle kakhulu, njalo ilizwe lingazilungiselela ukuthi nxa kungaba lohlupho lwe-corona sithole ukusiza uzulu.
Hello-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Abakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe bathi sebelenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus ukwenzela ukuthi lingamemetheki elizweni. Abakulumsebenzi bahlangane lomphathimtambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo kanye labogatsha lezokwethekelelwa kwelizwe becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwezempilakahle lwe-World Health Organization labo kade bekhona kanye labenhlanganiso ze-Tourism Business Council of Zimbabwe lohlangothi lwe-Zimbabwe Tourism Authority. Iziphathamandla zekhansili ye-Victoria Falls zitshele i-Studio 7 ukuthi udaba lolu luyacutshungulwa lugatsha lwezempilakahle kamanisipala kanye lamakhansila. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeleli e-Victoria Falls.
Kube la ma-cancellations amaningi kakhulu because of this thing, because we are expecting a lot of visitors. Lakithi kubawethu ama-clients lathi kube la ma-cancellations akusela abantu ababuyayo because of this thing. Ngathi ngi-retire e-councilini then I opened my own company ye-tourism. I'm one of the tour operators in Victoria Falls.
Sizwa ukuthi uhulumende ube lo mhlangano labo somabhizimusi bona abamankampani wona la.
Ngihlela mhlawumbe njengoba kuyinto engayisesentsha kwengxenye khona bevuya ukuthi bazositshela ngakho, but in the meantime engabezengasi-addressiwe sibekhulume nje kuphela bafaka i-message ukuthi abantu abazavuya bevela kwamanye amazwe kumele ba-check-we kuma-borders lapha la kuma-airport, ba-check-we thoroughly babone ukuthi abantu laba abakho yini abalayo yini i-coronavirus le.
Ungathi baningi kakhulu yini abathe abasabuyi?
Kweyami company kube lama-cancellations afika almost 10 or so. Singazi kube ama-big company but njelabo baqala kuthithi kube a lot of cancellations. Adele group of 50 ajongele ibuye isiyakhansela ayisabuyi ngenxakho no sebadade because of this coronavirus sebekhanselele postpone their journey bazositela in the later date. Sembe abantu abavela ngaphesheya because yibo vele esitila labo kakhulu abezobavela ama-Americans, Australians ngathi all over the world nje amakhiwa abuya.
Abevele lokhu ebuya?
Ade belokhu bebuya mpela.
Lanxa kungela magetsi lamanzi kwesinye isikhathi?
Ya, udubo lwamagetsi yiyo ade lusafektha kakhulu, but hayi most of the companies befila ama-generator esiwasebenzisayo for internet and the mawetheleni. The moment igetsi siwaphansi kusetshenziswa ama-generator, but sesiwa-affected kakhulu emanzini ngoba amanzi asilawo ama-generator from the river and to the our purification plant where with us lot of pumps that are pumping water to the our reservoirs.
Hello-ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni olenkampani yezethekeleli edolobheni le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale e-Follows.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abesifazane balungiselela ukunanza usuku lwabo olu International Women's Day ngesikhathi abalwela ilungelo likaZulu. Amalunga edalela eParliament lamakansila bekhuthaza omama lamantombazana ukuba bazi amalungelo abo ukuze bafinyelele amathuba amanengi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Usuku lwalonyaka lulesihloko esethulwe yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esithi I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. Abesifazana bakhangelele ukuba bafinyelele amathuba atholwa ngabesilisa kukho konke kungakhathalekile ukuba yisiphi isigaba. Ukuze kufezeke lokhu, abathakazelela ezombusazwe labamele abesifazane bathi kumele omama bafundisane ngamalungelo abo. Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sabomama kumanyano we-MDC Alliance, uthi amalungelo abesifazane akhona ngalotshiweyo, ngakho ke kufanele bafundiswe ngamalungelo la.
Indikimba esihamba ngayo akhuluma ngokuthi mina kumele ngibe sengikhuluma ngeequality, ngibona ukuthi amalungelo abo mama ayanakekelwa. Iyakhuthaza ukuthi wonke umuntu kumele azizwe lingana kungelwa kubandlululwa ukuthi wena ungumama. Singakhangela ngaphambilini omama babengavunyeli ukusebenza, babengavunyeli ukuvota, yonke into wakuthiwa ngekababa. Khathesi amalungelo abo mama singathi sesilawo, kodwa ikakhulu emaphepheni kuma constitutions osekusele ukuthi mzamo bani ethathwa nguhulumende ukuthi amathuba alinganiswe omama labo baba balingane.
Ukhansila wakobulawayo unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu ukuze bathole izikhundla njalo balingane labo baba ekufinyeleleni amathuba.
Ilanga lethu liqakathekileyo ngoba siyabe silicelebrate ukuqakatheka kukamama, njalo siqakathekisa ku-gender equality ukuthi omama abaningi sebanelisile ukuthi bakhuphuke babe sezikhundleni. Omama izikhathi eziningi babengaqakathekiswa kwakungelanto abazenzayo ezibonakalayo, kodwa khathesi ngalezi nsuku sikhangelele ukuthi omama bayathuthuka njalo omama bayakhokhela indawo eziningi.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu, olilunga ledale lePhalamende, uthi kumele omama babambane ukuze bangene ezikhundleni eziphezulu.
Thina sodwa lathi omama sithi esizinyathezelelayo, esinyathele omunye umama, lokuhlala sixabana singomama, asifuni ukubona omunye umama ephumelele. Khathi sikunje edale lePhalamende, omama esingathi balama constituency balutshwane kakhulu ukudlula obaba. I think okuqakatheke kakhulu thina njengabomama yikuthi silwe lathi singene kumaposition onalawo akulabo baba. Njengoba sithi sifuna i-50-50, ngongcono ube yi-50-50 nje ePhalamende singu-210. Singatho mama maybe abayi 105 labo baba babe 105. Sesingakwanisa lathi ukuthi singomama sibe le voice yethu ukuthi lathi kwesinye isikhathi kwelinye ilanga sivuke iParliament ibuswa ngomama kuphela.
Okwamanje idale leParliament lilabesifazane abafika amachumi amane lanhlanu i-45, labangamachumi ayisithupha abalezihlalo zabomama ezingancintiswayo eze-proportional representation, kuthi abesilisa balikhulu lengxenye i-152. Baningi abantu abafisa ukuthi luqakathekiswe kakhulu usuku lwe-International Women's Day. Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Melissa Nomakhosi Ndlovu, omele inhlanganiso ebizwa ngokuthi yemthonjeni Women's Forum.
Kuqakathekile ukuthi njengoZulu kumbe njengeZimbabwe lo mhlaba jikelele nje silifake libe lilanga elimqoka eliqakathekileyo, ingxele ngaba yiholiday, ukuthi njengabomama sikhuthazane qinisane ukuthi singaqhubekela phambili njani ukuze sithuthukise omama.
Isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala kusiqa sokungamachumi amahlanu lesithupha ukuba abesifazane labesilisa banamalungelo afanayo kwezombangazwe, ezomnotho, ezamasiko kanye lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile lokhu sikudaba olufanayo amantombazana labesifazane elizweni bathi lokhu bebhekane lenhlupho eziningi sokwedlule iminyaka engamachumi amabili lanhlanu kube lomhlangano omkhulu oweBeijing wokukhuthaza ukuqiniswa kokulondolozwa kwamalungelo abo emhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatswe Sisterhood emele amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka ezikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi sibona okuhle buhlungu wehlanganiswe hashtag whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ungakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuyatesta athole ukuthi kungabe kulegcikwana litholileyo kusuka kube nzima ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokuyana ebesecine sedevelopha imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchebisa lolu dubo othi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bethiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like i-area engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khonale. Sithola abantwana besithi abasakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona la ama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazivekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselithiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31 percent kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi nsuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthathu kwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazane abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020 Realizing Women's Rights. Nimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lamhlanje kuhlelo lo live talk sikhangela udaba lwezijeziso zenotho ezetheswe ezinye eziphatha amandla zezanu PF ama-sanctions. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwizivela amanye kwamanye amazwe ngamafitshane, isigaba seMaryland ngesinye sezigaba ezine kwele Melika esilabantu abafunyenwe belegcikwane lecoronavirus. Umongameli Donald Trump usephasise umthetho wokusungulwa kwesikhwama sokulwisana lwalumkhuhlane samadola adlula amabhiliyoni athoba minwembili i-8.3 billion. Kulinyazwa abantu abahlanu phandle kwesigodlo sommeli wele Melika kwele Tunisia lamhlanje ekuseni ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo. Ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kubikwa sokuphazamisa imisebenzi yamafekitali kwele Nigeria ikakhulu lawo asebenzelana lawe China. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo balwisa ukuba babe sebeqedile ngomvulo ozayo abalungisa inkundla yeBarber Fields koBulawayo besithi mhlawumbe singeneliswa ukubanjwa isikhathi sokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lidlalele eZimbabwe emdlalweni walo wekafu lingqikilana lelakwele Algeria. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Ukukhuluma lentatheli zindaba ngemva komhlangano wokuqhubela iziphatha amandla zeCouncil yakoBulawayo namhla ekuseni, umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwabatsha ezemidlalo lokuzilibazisa uTino Machakaire uthe uyasithiseka ngendlela okuqhutshwa ngayo umsebenzi wokulungisisa inkundla yeBarber Fields.
From what I've seen, everything is moving very well.
Ngokubona kwami umsebenzi uqhubekela phambili kuhle, njalo sikhangelele ukuba kuza sifika usuku lwethoba munye omunye umsebenzi sizabe sesiwufezile njengokusho kwalaba abaphezulu. Nxa singakwanelisa lokho, labo abazahlola inkundla bazathola konke sekusesimeni esihle.
Umsebenzi wokulungisa inkundla ezibalisa eBarber Fields kanye le-National Sports Stadium uqhutshwa ngoba inhlanganiso ye-Confederation of African Football itheka zilungelanga ukudlalelwa kuzo nxa iqembu lesizwe lidlala lamaqembu akwamanye amazwe. Inkundla yeBarber Fields yona ithathelwe ilungelo elokuba kudlalelwe kuyo imidlalo le ensukwini ezedluleyo ngemva kokuba ikhansili yedolobho lakoBulawayo okuyiwo abanikazi ingalungisanga lokho bekuthiwe inhlanganiso ye-CAF kumele kulungisiswe. Lezi zinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso ngoba kuthiwa utshani kumele kube luhlaza yonke indawo, ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium. Kumele kungezelelwe njalo izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali, kuphinde kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova i-massage table. Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu bebekwazi ukuba baqonde ngaphi. Nxa ukulungiswa kwenkundla yeBarber Fields kungaphela ngomvulo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu kweleZimbabwe abeZimbabwe Football Association bazathumela imifanekiso yalokho osekwenzakele kwinhlanganiso yeCAF ngolwesibili. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba inhlanganiso yeCAF ithumele abantu abazohlola inkundla ukuthi ingapasiswa ukuba isilungile ukuthi iqembu lama-Warriors lizabe selizadlalela kuyo lele Algeria mhla zingamashumi amabili lathoba munye kuyona le inyanga. Nxa limizamo ingehlula kuyabe sekumele umdlalo lowo uqhutshelwe ngaphandle kwelizwe. Ngolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Highlanders lizadibana lele Chapungu ngensonto emdlalweni wokuzwana amandla phambilini kokuqala kwesizini yalonyaka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday madali, kutsho ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silo abane moyo ehamba leqembu lakhe letatani baloyi Express bephethe idlalade labo lesibili. Okunenga sikuzweni kuNtungameli Nkomo we Studio 7 elandisa.
Iqembu letatani baloyi liqale ukuhlabela ngo-2018 lase lethula idlalate lalo lakuqala elithi impendulo. Selikwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi uzinuke amakhwapha. Nango umkhokheli waleli qembu uThabani Moyo echasisa ngemvelaphi yabo.
Lapho esiphuma khona thina siphuma vela sekhezi kwesigangatha. Sibe sisebela umusic wethu sithi South Africa endaweni yasePretoria.
Idlalate leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi usugcotshwe ngobubende, Cyclone Idai, ontando kayiphikiswa kanye lethi Nkosi yami. Litholakala ngapi idlalade mnumzane?
Abafuna ukuthenga umculo wethu bawuthola kithi, bengakwazi basithinte kule nombolo ethi 0789505568.
Likhumbule balaleli ukuthi lezo nombolo ngeza kwele South Africa, ngakho lifake ikhodi yakulelo lizwe. Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingathanda ukubatshiyela khona njengamanje ukuthi sisayibambile ikakhulu uma nabo besixhasa, njalo siyababonga ukuxhaso lwabo ngazo zonke izikhathi.
Uphuma ke enkundleni uThabani Moyo leqembu lakhe letatani baloyi express ngale.
Ngikulekela abansonjani yokuthi baphenduke bona beshiyo umhlaba.
Siyabonga ntungameli obexoxa ke letatani baloyi express. Sobe sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthiye abanye bephethe ongaphansi ngamazwi akhe wokuthi kumele abantu bazihlanze kunye lemizi yabo, esithi abazatholakala belamahuhu emizini yabo bazabotshwa. Abakumsebenzi wokwethekelela kwelizwe bathi sebenenhlelo ezithile zokucebisa lokwazisa izethekeleli ngegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, sibene njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.